When was the bottom of the car?
Why
was
that to our Joanna?
Malo,
why is that a real copy?
Ah, Nama, Pusu.
Nobody gets to
Barara.
Check, check, check.
Carara.
Sokere mukira mochiku ramanira kumira mzoti mwana mazarambe uchichemba tenda mwari wangu iwe chikuru kufemba
nekuti ndikadai wano ndivunza wai havadi kuti zvifai kuti wana ndinendai panoya mamero pambe kuti moro vanokanda matombo dzoro famba nemage
chingo kusvika wasvika kuchochena chete yakuramba kwakasviba hango tisiyo tichichema katisika nyarara nyarara nekuti
Some borrowers and callers.